Sehurumende yeZimbabwe hatina zvatagamuchira kubva kuSouth Africa. Tiri kungoonawo zvatongoona muzvimepo nekuona kwamunoita. Kusvikira tawana zvatinenge zvabvawo kuhurumende yekuSouth Africa zvichiuya kuhurumende yeZimbabwe, tinokwanisa kutaura kuti takamira papi. Nokuti mandifonera nepozisheni yangu, handikwanisi kutaura pfungwa dzangu. Ndinokukwanisa kutaura nezvemamiriro hurumende yandinomirira. Saka sehurumende tichangomira. Kana pane vanenge vazotinyorerawo, then tozoona kuti mutemo wedu unoti kudii, tozozvifambisawo maererano nokufamba kwemutemo wedu nemurawo.
Zvikakwanisika kuitika kuti mungava vaendesa kuSouth Africa kana makumbirwa nevekuSouth Africa sekutaura kwamuri kuita?
Muchirungu tinoti hatishande namahypotheticals sehurumende. Tinotreata situation imwe neimwe nemafambiro ainenge aita. Tinomirira kana tikagamuchira tsamba, tozoona tsamba yacho inoti kudii. Pane sokuziva kwenyu munyaya dzeextradition kune long process inofanira kuitwa. Tinochaona kana kune vatinyorera. Kana vatinyorera ndopatichaona kuti position yegovernment yakamira sei. Pari zvino hapana position yegovernment yatombotaura nezvenyaya iyoyo.